Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 19, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Yanga iri nyaya yekuti kana kwava kungopindika tichaendesa vana muzvisi kuti vanonyora madeath certificates vachisetifaya vanhu vachigadzirwa rubatsiro rwehurumende zvichibvapo vanhu vachiita mariro vachiviga vashakabvu.
Mutungamiri wenyika vanotarisirwa kushanyira Manicaland nhasi, uko kune vanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakashaya nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo tropical cyclone Idai.
Saka at the moment takwanisa kupa hembe nemagumbezi tichishanda nehurumende vada kuzoendesa zvinhu kwacho kuchimanemane.
Sangano rinopa rubatsiro reAngels Foundation riri muHarare rinosvitsa hurumende rubatsiro rwaro rwakanangana nevakarwiwa nedambudziko remafashanu zvichitevera dutu mupengo cyclone Idai. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nezuro vakaudza nyika kuti vachange vachishanyira Manicaland nhasi, uko kune vanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakashaya nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai. Vamunangagwa vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kudutu mupengo iri, uye vakati vanhu havafaniri kufunga kuti zvapera, asi vanofanira kugara vakagadzirira kana pachinge paita matambudziko akadai. Vakatiwo vane urombo zvikuru nevanhu vane hama dzainge dzashaya, vakati vari kushuvira vakakuvara kuti vapore nekukasika. Hurumende yakatotumira mamwe makurukota mana kuManicaland anoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri, gurukota rezvemabasa nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza, uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigi Matiza. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti mumwe mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachaenda kunoshanda nemakurukota aya nhasi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaNick Mangwana.
Vice President vaChiwenga vachatungamira kunocoordinate maministers ari maministers achikuna maministers ariko vanonzi venhengo dzeInterministerial Task Force. Saka vaChiwenga Vice President vachanocoordinate aivavo. Pane kune vanhu vakawanda zvikuru vari kuti mukuru wenyika ingotiunganidzai tiuye tiunze. Kune vanhu vari kuti vanoda kuti vape mukuru wenyika magombeze, vamwe vati vanoda kuunza ma500 magombeze, vamwe vari kuti vanoda kuunza matani namatani ebhinzi, vamwe vari kuti chakati chakati. Tichaungana tichitora tichigamuchira zvipo zvakadai zviri kubva kucorporate world.
Zvii zvatingati zviri kudiwa nechimbi chimbi vamangwana kubatsira vanhu vari kuchimanimani kuchipinge nekumasvingo?
Chinhu chikuru chanesa zvine zvika kuviga vanhu. Kana hongu hurumende ine zvainoita, hurumende ichaitisa makofi nichadii. Saka pari zvino nokuti paakupindika mukutaura kwandaiitana naprovincial administrator netask force yanga iriko nezuro, yanga iri nyaya yekuti kana kwava kungopindika tichaendesa vana muzvisi kuti vanonyora madeath certificates vachisetifaya vanhu vachigadzirwa rubatsiro rwehurumende zvichibvapo vanhu vachiita mariro vachiviga vashakabvu. Nokuti zvino izvi, nokuti kwakwa kwaita dambudziko ramagetsi, hakuna mavigirwo aitwa, hakwa kusina kana hakuna kana mamochari ari kunyatsoshanda. Saka izvozvo zvinokonzera kuti tapedza dambudziko iri tazoita dambudziko rezvimwe zvirwere. Saka pando nyaya iripo. Kwozoyawo nyaya yekuti kuri kutonhora kunzvimbo kwacho, ndaivako kunotonhora chaizvo. Vanhu vanoda mumagombezi, vanhu vanoda mbatya dzinodziya, vanhu vanoda zvimidziyo chaiye mumba, vanoda mishonga inodiwa. Hongu provincial medical director vakaunganidza mishonga yakawanda zvikuru, vakabatanidza Medicine Sans Frontiers vakava apa kuti vanga vasingakwanisi kuyambuka parwizi. Ndakatovasiya pane rimwe bridge rakaita zambuka rakaita zakuyambuka nezuro. Saka ndiyanga ari dambudziko pari zvimwe zvayambuka iye zvino izvi mishonga yakusvika pati hapana chatingati hachifaniri kuitwa kubvira mabhaketi chaiwo shuga chaiyo zvese zvinodiwa mvura yekunwa chaiyo inodiwa sipo dzinodiwa dzekugeza nedzekuwachisa zvese zvinodiwa nokuti vanhu upenyu hwavo hwavhiringidzwa hwaparara pari zvino saka vanhu vachadzokera kumusha kwavo hapana zvavanonowana shelter hakuna saka even mati vana mati vanokwanisa kuunza matende kana misambureni chaiyo hunzai mbatya dzokupfeka dzinodiwa zvakare.
Tombotarisawo taona vekusouth africa uko vamangwana vachitumira zvikopokopo kumalawi nekubatsira kumozambique pane urongwa hwakadai here wekuti zimbabwe ipiwe rubatsiro rwakadai nedzimwe nyika dzakavakidzana muri kudyidzana nawo sei
iye pari zvino nokuti takaisa maspecial forces edu ende zvikopokopo hakusisina situation yatanayo nderescue nerecovery and so on pari zvino tiri kukwanisa hedu kuita zvatinokwanisa kuita ndosaka mazva ndichiti timu yedu yesavu akwa iri kunyurura iri kubatsira vanhu asi tichienda mberi inini mukufunga kwangu haisi posi nehurumende ndeyekuti taakunidha regional task force yekudina namasituation akadai nokuti pari kuramba pachiita global warming charamba chiita maproblems eaya muregion akada kudaro saka peita kuti tive netask force inotori redi yekugadzira ezeregion yekuti tinopula maresources together kana iri malawi yadaro region robatsirana kana iri zimbabwe kana mozambique kana kupi zvako kwapindwa nedambudziko rakada kudai tobatsirana senyika dzinodyidzana senyika dziri pamwe chete dzisati
munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vanick mangwana vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro sangano rinopa rubatsiro reangels foundation riri muharare rinoti nemuvhuro rakakwanisa kusvitsa kuhurumende rubatsiro rwaro rwokutanga rwakanangana nevakawirwa nematambudziko emafashanu zvichitevera dutu mupengo cyclone idai iro rakarwa zvakanyanya matunhu echimanimani nechipinge kumanikaland nhengo yesangano iri vaedmore munyoro vanoti sangano ravo kuburikidza nevane mwoyo muchena rakakwanisa kuunganidza zvinhu zvinosanganisira magumbeze mbatya dzekupfeka nezvimwe zvinodiwa munguva yetsaona dzakadai vamunyoro vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti mahofisi avo achakavhurika achitambira rubatsiro kubva kuna ani nani zvake anoda kubatsira
sezvamuri kuziva nyika yedu yakaatakwa necyclone irikwei saka isusu takaona richiita because tine department rinonzi disaster relief rakangoitira izvozvo zvekuti rinongoresponda kumadisasters anoitika munyika saka takatongoona kuti nezvinhu zvanga tinazvo hembe magumbeze kuti tikwanise kubatsirawo nezvanga tinazvo at the moment saka apo patichiri kumbokumbirawo pasocial media kuvanhu vakasiyana siyana kuti vangotipo rubatsiro nezvaanenge vanazvo saka at the moment takwanisa kupa hembe nemagumbezi tichishanda nehurumende vada kuzoendesa zvinhu kwacho kuchimanimani
saka pari zvino mazviisa kupi zvinhu izvozvo muchakangozvichengeta kumahofisi enyu here
izvozvi takwanisa kudoneta kuna deputy minister of transport advocate chasi vari kuunganidza zvinhu zvese kubva kuvanhu vakasiyana siyana nemagweshenzi akasiyana siyana then zvozodispeswa zvichiendeswa kuchimanimani saka isu tango tinotiwewo tine zvatinazvo mutori muite sei mubatsiro vamwe
muri kuona veruzhinji vari kutora zvakadii kurudziro yenyu yekuti vanhu vabatsire
vanhu vari kuzinda zvakanakanaka because sevanhu vaona kuti idambudziko rawira nyika saka vanhu vabatikana nezviri kuitira munyika yekwedu saka vanhu vari kupa nenzira dzakasiyana siyana kwatiwo nekune mamwe maorganizations ari kuitiwo sezvatikuitawo izvi zvekukumbirawo saka the response has been very impressive
munofunga kuti zvamaunganidza zvingave neuremu hwakadii kumakg kana kumatani
I think zvataunganidza so far thing zvotosvika almost 50 or so kgs
vanoda kukubatai vangakubatai sei vanenge vaine rumwe rubatsiro
vanokwanisa kuti batandibatiwo parunhare yangu 0772379041 namba iyo iri pawhatsapp zvese nekufona even paemail yedu angels foundation 15 all in small letters at gmail.com. Vakangotitumira paemail kana even pa social media pages edu yeFacebook iAngels Foundation Zim, then pa Twitter as well EANG Foundation, then pa Instagram iAngels Foundation Zim zvakare.
Avo vange vari nhengo yesangano reAngels Foundation vaEdmore Munyoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reElection Resource Center rakaparura chirongwa chekuti vavhoti vave nemasimba ekubvunza vatungamiriri vavo zvavari kuita kuzadzikisa zvinhu zvakaita sekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pamwe nezvinovimbiswa nevanenge vachitsvaga rutsigiro. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaomo kuparura chirongwa chehashtag sesingapi, tave papi, how far, mukuru weERC vatawanda Chimini vati vavhoti vanofanirwa kuteverera vavakaisa pasvikaro kuti vari kuita zvavakavimbisa here pamwe nezvinotarisirwa.
Saka kurudziro yedu ndeyekuti ruzhinji rweZimbabwe ruchikwanise kunge ruchidzokera kune vavakavhotera richivabvunza kuti tave papi nenyaya dzakati wandei, nyaya dzekuti paitsvagwa mavhoti vanhu vaida vaipromisa zvakawanda. Vamwe vaivimbisa kuti tichazogadzira zvakati, vamwe vachivimbisa kuti vachazogadzira mitemo yakati, vamwe vachivimbisawo zvakasiyana siyana. Saka tava pachinhambwe chekuti tichibvunza kuti tava papi nezvatakapromiswa izvozvo. Tichitarisawo nyaya zvakare yesarudzo. Tichienda kusarudzo, hurumende yakati yanga ichitarisa kuti izobata sarudzo mune zvakanaka, sarudzo dzichabudiswa pajekerere. Mbvunzo iripo zvakare ndeyekuti tava papi nenyaya yekugadzirisa, hatingati maelectoral reforms, kugadzirisa zvinhu zvakawanikwa musarudzo zvakange zvisinaumira.
Vachimini vatiwo vavhoti vakatanga kubvunzurudza vakapinda muhofisi dzekumirira vanhu, zvinoitawo kuti kuve nevatungamiriri vanoremekedza vavhoti. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti vavhoti vazive simba ravainaro, vakataura neizwi rimwe chete.
Vese vanotimiririra munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vanoda vhoti redu. Saka tikatanga kutaura takabatana sevanhu vemuZimbabwe tichibvunza mbvunzo iyoyo kuti tava papi nekutipa yatingati service delivery mumatowns, tava papi kugadzirisa mitemo yedu kuti inge yakagara zvakanaka, tava papi panhau yeutongi hwegutsa ruzhinji. Mibvunzo yatinoona seyakakosha. Saka ndo zvatiri kutarisira kunge tichiita mukampeni yatinayo kubvira iye zvino kusvika patinenge taakuzoenda kune rimwe sarudzo.
Vachimini vatiwo vachange vachishanda nevari pazvigaro zveutungamiriri kuti vakwanisewo kupindura mibvunzo yeveruzhinji, uye vakati vakatotanga chirongwa chekuwanisa veruzhinji nhare mbozha dzevatungamiriri vavo kuitira kuti vakwanise kuita hurukuro navo.
Kurudziro yedu ndeyekuti zviri kubvunzwa nevanhu zvinge zvichipindurwa. Saka tichange tichishandawo zvakare nevacho vari mumahofisi iwavo, vari kuparlamende, vari mumakanzuru, vari muhurumende, kuti vange vachinzwisisa mibvunzo iri kubva kune vanhu. Tichivapawo zvatinonzwa vanhu vachitiudza kuti madii kutisvitsira shoko rakadai kune vanotimiririra. Saka kampeini yedu tiri kukwanisa kunge tichipa kune vese vanoda nhamba, mafoni nhamba evanovamirira, kwese kwavanovamirira, nekuti vanhu veutungamiriri mafoni namba avo haasi maprivate foni namba, mafoni namba ekuti munhu anokwanisa kumashandisa kuti ataure navo.
Vachitaura neStudio 7 parunhare, nhengo yekomiti yedare reparamende inoona nezvemutemo vaInnocent Gonese vati zvirongwa zvakadai zvakakosha. Vagonese vati kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kwakakosha zvikuru, uye zvinhu zvinofanirwa kuitwa nekukasika. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende yakagadzirira kuendesa mitemo iyi kudare reparamende kuti ivandudzwe, asi nguva ndiyo yange ichimbonetsa. DC Act Ziyambi. Hurumende gore rapera yakaumba dare remakurukota kuti ribatsire mukuona kuti mitemo ine chekuita nesarudzo, kuunza utongi hwejekerere pamwe nekuona kuti mitemo iripo inoenderana nebumbiro remitemo yenyika here. Nyaya yemitemo yesarudzo inonzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika haina kumira zvakanaka, inopa kuti sarudzo dzemunyika dzigare dzichiita mutauro pese panopera sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Rutendo Mawere.
Tombo tarisa misoro enau irimu mapepa anasi. Mupepa naure Herald mune nyaya yokushanya nasi kwe mtungamiri wenyika nemamwe makurukota avo kumanikaland kunoona kuparadzwa nedutu mpengo kwakaitika mudunhu iri. Mupepa nau iri zvekare mune nyaya inotaura pamusoro pekusaina chibvumirano cheAfrican Continental Free Trade Area izvo zvakaitwavo nenyika dzemuAfrica dzinosvika 15. Mudaily News mune nyaya yemhuri yava Joshua Nkomo iyo isiri kufara nekunonoka kuri kuitwa nehurumende kuisa mufananidzo wava Joshua Nkomo muguta reBulawayo. Mupepa nhau iri zvekare mune nyaya pamusoro pedare repamusoro redzimhosva iro rinotarisirwa kutonga nhasi kuti mhosva inopomerwa vaimbova gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa yoraswa here sekukumbira dare kwavakaita. Mupepa nhau reNewsday mune mashoko akataurwa nemunyori mukuru weUnited Nations achinyaradza nyika yeZimbabwe pakurasikirwa kwayakaita nevanhu panjodzi yedutu mupengo idai. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7. Mashoko enyu haanei nepamire Studio 7.
Tiri pana iye idai uyu. Tarisai muoneka, maona dambudziko ratinaro. Tine masoja, varume nevakadzi, vari muchiuto, ngwende kana kuti magwara. Vatadza kana kusvika ikoko kune vanhu vanoda rubatsiro. Rinova ndobasa ravo, kune Air Force, kune chinyi. Vanga vachifanira vatsvaya kubhururuka voenda ikoko nezvikopokopo. Kwete kusumudzira zvikopokopo vanhu vari muHarare vanostrika kuti hatina chokudla, maticha anoti isu hatina mari. Kwakuvadzidzisa kuvaisa mucorruption iya yakapinda mapurisa nemasoja.
Seiko vatipenyuri veStudio 7 chirongwa chegutsa ruzhinji, aiwa basa tinoritendera muri kubata. Sezve vakuru vakuru manje apa ndopaunovanzwa zvevanobatika panhare dzavo. Hauvashayi panhau dzakaita sedzidzidzisi, hauvashayi. Asi panonzi paurawa vanhu paita sei? Unotongonzwa Studio 7 yakundikana kutaura navo, vanga vasiri kubata mafoni avo. Havaabati, ukatoti kune uno chero kuvakura vemapurisa avo vatauriri vacho unonzwa uno akati ndiri ofu, unokuudza kuti handisati ndanzwa nezvenyaya muri kutaura. Akana kusatobatika. Aiwazve. Vanhu ava matsotsa, vafivanaka ba. Vafivanaka, hatimbovatauri nemazita but vanozviziva. Kana pane nyaya dzimwe dzavabatiki. Ngavamboita, zviri kupera izvi. Zita handitauri. Uri seiko vatepenyuri veStudio 7? Aiwa basa ramuri kubata ibasa rinotendwa zvikuru. Rambai makashinga macomrades. Tiri muhondo. Tiri kungochema nevari kuchema. Hama dziri kutirasikira. Zvinhu zvinorwadza zviri kuitika. Chimanimani nechipingi nemasvingwa marwadzo chaiwo. Mwari dai vapindirawo shuwa. Mana tambonyanyotadzeiko shuwa? Kuunza rimwe dambudziko pamusoro perimwe iro ravanoti dambudzi. Zvakaoma oma. Vanhu voraramirepi? Jehovha pindirai ushuwa, pindirai. Vanhu ngatinamatirei vanhu ava? Zvakaoma.
Mwamuka here mutape? Mabhuya mutape? Hapana government. In times like this, munhu anoti tutya tutya kuenda kuAbu Dhabi kunogara mucomfort zone. Nyika yaunoti wakahwina maelection yaunotungamira vanhu vachisara vachifa. Mataura chokwadi, masoja ari kuitei? Masoja, they are trained for these things. My helicopter, they must put in place for these things. Paide paitori nemaspeedboat ari kutoinda izvozvo for this time. But vakati zereva, utumira ka Twitter message kako uri kekupenga. Kekupenga vanhu vachifa masoja ari munyika. Ndobasa remasoja rataitaura iri. Zvino masoja acho akangomirira kurepa nekuponda vanhu. Hakuna chinonzi musoja hapindi pakadai. Vanhu vari kuita sei? Vakomana nyaya iripo munyaya yemuZimbabwe, dambudziko redu iri hakusi kunoko kwatsoka kana kudii. Jona akatumwa kuNinivha akuenda kuTashishu. Jona, ngatibatei Jona tikaende mvura aende Ninivha kwakatumwa naMwari. Jona, Mnangagwa ndiye Jona.
Studio 7 ndoda kutenda ini anaudza munoti pano chete kwazivai mushama wamushamarare. Ina ndoda kupedza nguva, ndoda kuti vachamisa nga varambo vakadaro nebasa rano kuratidza mwoyo murefu. Kuonekwa vachindoona nzvimbo nekubatsira kwatakaita kuona vachindai kundokupa odhaka kubata foshoro. Ndopa munoona vamwe baba vachitobuda kunze kwenyika vachindotamba golf. Umwe munhu ari busy. Parara nemvura achierera vanhu vachitambura. Vakatobuda munyika muno vakaziya mafashamu ato achitonzare kuuya, asi vakakumboshingirira kukwira ndege. Izvi vava kuchema rubatsiro, asi vakahaya ndege inokosha mamiriyoni namamiriyoni. Chavakadzoka nacho hapana. Chikopokopo chakatadza kubatsira vanhu, vanhu chikanzanza chazotadza kusumuka. Asi dai yanga iri demonstration, tingati takanzwa chikopokopo chakatoenda chikandouraya vanhu. Saka ndinongona chikopokopo kuuraya vanhu. Aiwa zvakaoma. Ndini ndokutarafu.
Tinotenda mose matumira mashoko enyu kune avo vatisina kunzwa nhasi. Tinoti musaore mwoyo, rambai muchitumira, chirongwa ndechenyu imi vateereri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rabudiswa neUnited Nations rinoti varombo vanoita mabhiriyoni mazhinji pasi pose havasi kuwana mvura nezveutsanana. Gwaro iri rinoti vanhukadzi neharahwa ndivo vanonyanya kushayiwa mvura iyo inonzi neUnited Nations ikodzero yemunhu wese pasi pose. Vaimbova mutungamiriri wePeru vaAlejandro Toledo, avo vari kukudiwa kuPeru nenyaya yeuori, vakasungwa nezuro kuCalifornia vachipomerwa mhosva yekudhakwa pachena, vakavharirwa mujere usiku hwese. Hurumende yePeru inoti ichapa mari inoita makumi matatu ezviuru zvemadhora kuna ani nani zvake angaunza vaToledo kwavari. VaToledo avo vane makore makumi manomwe nemaviri vanopemerwa mhosva yekutora mari netsvokomuhomwe inoita mamiriyoni makumi maviri. Vakuru vemauto muAfghanistan vanoti varwi veTaliban vakabata mauto ehurumende yeAfghanistan anoita makumi mashanu nevasere mukurwisana mudunhu riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero. Hurumende yeZimbabwe yakanyorerana chibvumirano neimwe kambani yemuAmerica, Ballard Partners, kuti iite basa rokusimudzira zita reZimbabwe pamwe chete nokukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Hurumende yeZimbabwe inodawo kuti kambani iyi ibatsire mukunyengetedza vemabhizimisi yomuAmerica kuti vanotanga mabhizinisi muZimbabwe. Zimbabwe ichapa Ballard Partners mari inoita mazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe iyo yavachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaKelvin Manduna vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inokwanisa kuchenesa zita rayo pasina kushandisa mari yakawanda kudai. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Hungu, takanzoti yakahaya kampani inoitwa inonzi Ballard kuno kuWashington for $500,000 US kampani inoita zvelobbying kuno kuWashington. Ndingati mafungiro acho ndinoanzwisisa, asi kuti zvishande, nekuti kuno kuWashington zvelobbying ndo mashandiro avanoita. Asi kuti zvishande in the case of nyika yakaita seZimbabwe, kunenge kuchitodiwawo kuti paitwe mareforms anodhila nenyaya dzemasanctions iwayo. Nekuti Zimbabwe inyika diki isina mainterest ari strategic ekuti vekuAmerica vangaite overlook dzimwe nyaya.
Mataura kuti hamuna chokwadi kuti zvingashanda sei muchidaro?
Zvinodaro nokuti isusu hurumende inenge iri kuti kune ava veballad itai zvelobbying kuWashington, asi isu kumusha hatisi kunyanyoita zvemareform edemokrasi. Handisati ndanzwa kana mabhills anoenda mberi kunoripila vanaipa vaya mukatarisa. In fact, US yacho hakuna kupfuura mazuva akawanda ichitoextenda masanctions and ichicomplaina futi nyaya yehuman rights kuZimbabwe. Zvikuroa kuti paagenda pavo vari kuda kunyatsoona mareforms and havasi kumaona mareforms iwayo on nyaya dzehuman rights nekubhadhara mafarmers compensation etc.
Munoona kambani iyi ichibudirira here mukuchenesa zita rehurumende yeZimbabwe?
Ndoona kunge ichanetseka. Attitude yehurumende iyi yeadministration iyi makainzwa mega kuti mukuru wacho ano maonero ake on nyaya dzekuAfrica is quite different. Saka to really drive a point home, munofanira une case yakasimba kuti administration iripo izvino ichinje attitude yayo towards Zimbabwe.
Pane zvinhu here zvinokwaniswa kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvinogona kuti zita ravo ribude rakachena mumaziso evanhu veAmerica pasina zvokushandisa mari yakawanda kudaro?
Zvakawanda zvavaikwanisa kuita, zvakawandisisa. For example, malegislative reform atataura hapana mari inoshandwa. Kungoenda kuparliament kwedu kuendesa mabills tutanga kureforma. Imwe nyaya yedialogue neopposition zvinhu zvangabatsire kesi yedu kuonekwa kuti pane kufambidzana neopposition. Pane makesi akawanda evanhu veopposition vari kuendeswa kumatare. Izvinhu zvakadaro zvoita kuti vakaisa masanctions vati muchiri kuendera mberi nekushungurudza vanhu zvisiri mumagwaro ehuman rights. Zvimutemo zvekuti watuka president, zvimaholdover zvemutemo kunguva yaMugabe. Bisai zvinhu zvakadaro hapana mari inoshanda, but it starts to clean up image yekuti dispensation yasiyana neyavaMugabe.
Dene manga muri chipanga mazano wehurumende yeZimbabwe, maivataurira chii?
Ndaivataurira kuti munhu anofanira kulida campaign yekusimudza masanctions ndiwo vamunangagwa. Ngavaudze vanhu, ndaivaudza kuti ngatiudze vanhu vemusangano izvi zvokuti ngati machei kuembasi yeAmerica. Zvinoratidza kunge musangano usina meseji imwe chete panyaya yemasanctions. Vamwe vari kuda kuita programu yekubvisa masanctions through malobbyist etc. Asi kune rimwe divi tiri kuona mawovet vachitaurawo zvavo zvekutuka. Ngatiitei programu yedu mushe mushe tichitaura nemaamerican aya, tiroda kusibvisa masanctions aya and tiroda kuita mareforms edu ekubvisa masanctions aya, and he must lead that effort zviri visible.
Chizvarwa cheZimbabwe vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.